sangano redu rine zvariri kuunganidza kuti tione kubatsira kumusha kuZimbabwe. Zvataunganidza pari zvino masoka uniforms, kana tichiti mauniforms anosanganisira shirt yacho, osanganisira mashorts acho, kuzoita masocks. Zvimwe zvataunganidza maschool fees. Tine vana vatagara vatiri kutoshanda navo, vatiri kubhadharira. Saka tane nyaya yekuti zvikoro zvakavhurwa, tane maschool fees avo atinoda kuti vabhadhare. Vana ava variri mumasecondary schools, kwozoitawo vari kuyunivhesiti. Saka ndo zvatava nazvo pari zvino.
Rubatsiro urwu munorwuwana kupi vamasiya ruri kuunganidzwa nesangano renyu?
Rubatsiro rwatinarwo rwuri kubva kumhuri yeZimbabwe, vatingati isu isu madiaspora Zimbabweans vanogara kunze kwenyika. Ndo nhengo dzekosta dziri kudoneta dzichiisa kuhomwe yedu. Kwozoita anyone shamwari dzekosta dzinodoneta futi dzichiisa kuhomwe yedu. Saka tingangoti rubatsiro rwedu uri kubva kuvana veZimbabwe kunyanya. Kwozoita mauniforms zvakaita ebhora anobva takamapiwa nekuchikwata chandinokocha ini chebhora ndiri kuno kuAmerica, chikati ha regai tidi tikubatsirewo sezvo uri kutibatsira.
Munozosvitsa sei kumusha zvamunenge maunganidza izvi kuti zvisvike kuvanhu vamunenge muchida kubatsira?
Kuendisa kumusha tinoti zvakaita mari hainetsi, because tinobhadhara maschool fees straight kubank rechikoro. Hatitumiri vana, asi tinotobhadhara straight kubank rechikoro. Zvakaita mauniforms tinofamba nawo, kana paine anenge ari kuenda kuZimbabwe tobatisa, oenda onopa kuzvikoro zvatinenge takaidentifya. Rubatsiro rwasvika kumusha, tine nzvimbo zvikoro zvetinoshanda nazvo kudhara. Zvinoitika ndezvekuti nhengo dzedu dzekosta tinobva kwakasiyana-siyana. Vanobva kunana Masvingo, vanobva kwana Mutare, vanobva kwakasiyana-siyana. Saka isu tinoti nhengo imwe neimwe toda kuti ive champion kwainobva. Saka ndo vatinotoshanda navo kudhara ivavo, ndo patinosvika tonobatsira kwavanobva. Kuitira kuti tinokurudzira kunyanya kuti vana veZimbabwe vanogara mudiaspora ngavawanikwe vachiita zvinhu kunzvimbo dzavanobva. Saka isu basa reorganization redu nderekuti nhengo imwe neimwe neyekosta zvatinoita unganidza inozonopa kwainobva, kuitira kuti tione kuti tiri kubatsira kunyika nekunzvimbo dzatinobva, kwatakakurira uye kwatakaberekerwa.
Kune vamwe vanonzwawo chirongwa chenyu vachida kukupindawo kana kukubatsirai, vanokubata ipapi?
Vanoda kutibata vanoenda pawebsite yedu www.cozda.org, cozda.org, kana kutitumira email pacozda2020@gmail.com. Cozda2020@gmail.com.